Madzimai akawanda anoti kana vasina mukana wekuchengetedza utano hwavo hazvigoni kuti vawane mikana yekuenzana nevanhurume sezviri mudingindira rezuva revanhukadzi pasi rose mangwana. Mukuru wesangano reStudents Females Network Muzvare Evanice Munando vanoti vari kukurudzira hurumende kuti ikwanise kuwanisa vanhukadzi mukana wekuchengetedza utano hwavo kuitira kuti zuva ramadzimai iri rive nezvarinoreva zvakakosha kwavari.
Inini ndakamirirawo madzimai emuZimbabwe. Ndiriwo mamwe wemadzimai vari kushungurudzika. Kunyange zvedu takatarisana nezuva redu guru rine dingindira rainaro. Nyaya dzekuwana mukana kana kuti kuwana mukana kuutano. Ndakatarisana kazhinji nevasikana nemadzimai akazvitakura. Ndiri kuona sekuti mukana iwowo government hurumende yedu yakamboedza. Nepakuti aiwa takuti madzimai akazvitakura aende zvayo kuchipatara achinoonekwa pachena. Batirege aende kutaura ndichiti zvakadaro kumazvipatara zvikuru zvatiinazvo even muno muZimbabwe. Takatarisana kazvinji neguta reHarare nekuti ndo munowanikwa zvipatara zvikuru zvine zvose zvekushandisa zvakaita semushonga kana tingataure kuti zvekushandisa zvinodiwa nanachiremba. Mutemo uripo kana kuti zvandakaona zvichiitika izvino ndezvekuti vanachiremba ivavo vakutoti kumadzimai huyai kana nezvekushandisa zvakaita ndingati pachirungu magloves ayaya mvura kana uchida kuenda kunodhiriva unonzi huya nebhaketi rake remvura. Ndisingamenshoni hangu chipatara chikuru chemuno muHarare chiri kuita saizvozvo nenyaya yekushoinga kwemafacilities. Nezvino ndiri kutaura ndakadaro tasangana nedhiraut ratasangana naro kazvizhinji vanhukadzi ndo vari kuwana vari padambudziko nekuti kutooma kwekushayikwa kwemari kwemunonyika. Saka kana usina mari zvinoomesa zvizhinji munhukadzi nekuti kuti unokwanisa kuwana mukana yekuti unorapwa chaiko zvinhu zvakaoma zvikuru nekuti kuchipatara mazuva ano hakurapwe pachena. Munhu anonzi mari pamberi hazvinei basa kuti uri pakurwara kwakanyanya zvakadii kana hazvinei basa kuti vakazvitakura kana kuti une zviya zvatinoti pachirungu macomplications. Kana usina mari upenyu hwemunhukadzi uri panjodzi.
Mumwe wevanhukadzi vari kunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu muutano hwevanhukadzi Muzvare Gertrude Shaw vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti gore negore vanhukadzi vari kupemberera zuva iri vachisangana nematambudziko mazhinji munyaya dzeutano. Muzvare Shaw vanoti gore rino madzimai mazhinji ari kucherechedza zuva ravo vasina utano hwakanaka kusanganisira vari muzvirongwa zvekuti varapwe nyore.
Vanhukadzi takaomegwa muno muZimbabwe nenyaya yokuti ukagwara ukaenda kuchipatara vanosvika hako vobvisa mari yekadhi votaura zvaunowa vokunyora voti kwaenda unotenga mushonga asi iwe mari hauna mari. Chero kana wakaisiwa pamedical aid unoenda kuya wonoona chiremba wonyoregwa mishonga yacho apa woye kwaenda unotenga mushonga iwe mari hauna. Apa iwe mari yako iri kubakwa kumedical aid uku wabva kumusha wakwira bhazi uku iwe uri kugwara uku mari wacha yekutsvaka yekuti ukwire bhazi uku wekwai wanoona chiremba wekwai wanyorerwa mishonga kwaenda anotenga mishonga mari yacho teiwaneki. Saka tongofira mudzimba izvozvo hatigoni kufamba namakumbo nei asi tirongofira mudzimba nokushayiwa mari.
Mashoko amuzvare zvoatsigirwa namuzvare Fungai Masiya avo vanoti vanhukadzi vari kubatwa nezvirwere zvinodaidzira mari zhinji kuti varapwe. Vanoti dai hurumende yabatsira mukurapwa kwezvirwere zvakaita segomarara.
Zveutano dzinotiremera isu vanhu vezvidzibai. Kune zvirwere zvakaita sana kensa zvinotibata kuti uinde kuna chiremba unoshevedzera mari yekuti kuti undione $140 unoishayiwa wobuda mara worega kuchiona machiremba acho chigwere chisingokutambudza zvinotiremera chaizvo. Paunoenda pakanatevedzerwa mari apa pavanotevedzera mari vanotevedzera mari yakawanda yatisingagoni kuti tizoiwana echivanhukadzi.
Asi mumwe mugari wemuHarare Muzvare Susan Museyamwa vanoti hurumende yaedza nepainogona napo mukuona kuti uwando hwevanhukadzi vanofa wakazvitakura hwaderera asi vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti yabatsira vanhukadzi vanobatwa nechirwere chegomarara icho chanetsa munyika nepasi rose.
Takatarisana nezuva guru tinoda kutanga nekuti
tine budiriro diki diki yani dine chino chikuru chino chete chaninga de kutenda ito ground kutika chakuti madzimai ave kufaye zvinaka zvitakura ave mashoma kuenza mushani aifa pangurudza pfuura ndazvitakadiri zvazvo tine zvakaoma zviri kusangana nemadzimai panyaya dzekensa ingatira somuenzaniso kurapwa kwekensa kunodhura madzimai vane urombo havakwanisi kuwana mari yekuti varapwe vakange vaita kensa saka tiri kusangana nemarufu akawanda kuburikidza nedambudziko rakafanana naro.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano vadavid parire nyatwa. Madzimai anoti utano hwakanaka hunovapa mikana yekukwikwidzana nevanhurume, izvo zvinozoita kuti nyika ibudirire. Bazi revanhukadzi muUnited Nations rinoti rinotarisira kuti panozosvikwa gore ra2030 mukana pakati pevanhukadzi nevanhurume inenge yaenzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.